manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, mbudzi 2, 2023. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa nyaya yakakwidzwa nenhengo 14 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reParamende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana-siyana hakuna zvakunobatsira kunyika. Vatori venhau muZimbabwe vobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ranzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo 14 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reParamende navasengeso chavangu avanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court vamuna matomutevedzi vati vachapa mutongo wavo panyaya iyi dare renomination court risati ragara musi wa 7 mbudzi apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi. Sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa 9 zvita gore rino. Magweta enhengo dzeTCCC anoti agadzirisa mapepa ari kudare achibvisa mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare reSenate amai Mabel Chinomona pavanhu vakakwirirwa dare. Magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri. Gweta ranga rakamirira vaviri ava vashingirai hoko vatenda kuvatori venhau kuti vaviri ava vasisiri munyaya iyi.
Nyaya zvirerekera kuna speaker na president of the senate ya withdrawal kureva kuti speaker na president of the senate havana mhosva davari kunzi yaita.
Mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalos Siziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare.
Dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court because noziya kuti by election iri kunzi rinofanira nomination court kusvika musi wa 7. Saka isuwa happy sebato nekuti court ichaita hand down its judgment before the 7th nekuti judgment ino affecta zvichaitika zvakaproclaima neZimbabwe Electoral Commission.
Vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba.
Application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurikola mamembers of parliament and iye ndiye secretary general here wemovement ino and honors yanga iri paari iye kutaura kuti aiwa inini ndini secretary general zvamuno tu haana kuratidza court kuti inini vanhu mamembers of parliament havasisiri mamembers eTCCC nekuti inorikolisa munhu kuprova kuti aiwa uyu haasiri asiza haasiri nhengo yeTCCC haana kuprova zvinhu izvozvo ndonya.
Rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vanxovani Stole vati vane chivimbo chekuti vachava vangu bacha kunda.
We are very confident kuti acha wina because ndiye interim secretary general wetu kusi noto ziganwa.
Vacha vangu vakadzinga ningo dzeparamende makumi maviri neina pamwe nemakanzura anechitsama. Panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare rehigh court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzeTCCC pedyo nedare iri. Nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinzi hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaPrince Dubeko Sibanda vekuBhinga navaFabion Munyaradzi kufa hakutizwi vekumabvukuta Fara. Asi zita raNomathemba Sibanda wekumaTebelelen South harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachavangu. Vachavangu vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira mmeya weguta remasvingo Muzvare Chantel Yeukaichiwara. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana siyana hakuna zvakunobatsira nyika zvakanyanya. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo gungano rechimakumi maviri nenhanhatu rezvemigodhi re26 Mining Engineering and Transport kana kuti Mine Entra muBulawayo nhasi, vamunangagwa vati zvicherwa zviwanikwa zvakakosha pakusimudzira upfumi hwenyika.
Zvisinei nekuti zvezvicherwa chikamu chinosimudzira upfumi hwenyika nemagariro evanhu, kunyanya kuvimba nekutengesa zviwanikwa zvisina kunhadzurudzwa hakuna kwatinotisvitsa senyika. Zvidzidzo zvatinowana kubva kumamiriro ezvematongerwo enyika nezveupfumi pasi rose zvinoratidza kuti tinofanirwa kugara takangwarira kuti upfumi hwenyika yedu husakanganiswa nezvimhingamupinyi zvinombowira upfumi hwenyika pasi rose, kusanganisira kusagadzikana kwemitengo yezvicherwa nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti vanhu vemunharaunda dzinowanikwa zvicherwa vawane chiviri kubva mazviri, vakakurudzira vemakambani anoita zvezvicherwa kuti vaone kuti izvi zvaitwa.
Tinongori nenyika yeZimbabwe nechete chete uye zvicherwa zviwanikwa zvinopera. Nekudaro ngative vanhu vakanaka tichichengetedza zviwanikwa zvedu tichingwarira kuyeuka zvinodiwa neveruzhinji mukurarama uye kuedza kusimudzira upenyu hwavo.
Vachipindura Studio 7 pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavari kuita pakuchema-chema kweveruzhinji kuti hapana zvavanowana kubva kumakambani anoita zvezvicherwa kunyanya kwenyika yeChina, vaThomas Gono vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Mines vati sangano ravo rinokurudzira kuti makambani ose anoita zvezvicherwa ashande nevanhu vemunharaunda dzaari pamwe nekubatsira kusimudzirawo nzvimbo idzi.
Hatitauri kuti ndokuChina, ndokuAmerica, ndokuBritain, ndokuSouth Africa. Kwatiri vese mainvestors kuridziro yatinopa ndekuti vanofanira kuita vachicherechedza mitemo yenyika nemitemo yekwavanogara. Zvinotosanganidzira vana chifi nanasabhuku vanotogara pasi vachiita zvechimu zvavo.
Mudzidzisi wezvidzidzo zveupfumi zvepamusoro paPindura University of Science Education vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba kuti zviwanikwa zvisatengeswa kunze kwenyika zvisina kuvandudzwa.
Noti ngazvisangova pamuromo chete asi ngatiwane mitemo yakasimba chaizvo inopromota beneficiation iyoyo, uye kuti mitemo iyi ngaitevedzerwe kuitira kuti pasava nemaleakages.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguru vanotsinhirawo maonero ekuti hurumende haifanirwi kungosimbira pakutaura. Zvisinei nekuti makambani akawanda ekunyika yeChina ari kusima mari yavo munyika mune zvezvicherwa, pagungano iri hapana makambani akanyanyo kuwanda anobva kunyika iyi. Makambani anosanganisira anoita zvemigodhi anosvika 161 ari kupinda mumusangano uyu mamwe achiratidza zvigadzirwa zvavo. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvezvicherwa vaSoda Zhemu nevamwe vakuru vakuru vehurumende vange vari pachiitiko ichi. Gungano reMine Entra iri iro rakatanga nezuro uye rinopera mangwana rinoitwa gore rega rega muna Chikunguru, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwe sarudzo dzaive munyika. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzanai Msengi.
Muganhu weRafa uyo uri pakati peEgypt neGaza wavhurwa neEgypt kwezuva repiri nhasi. Vakuru vevashandi pamuganhu wemuPalestine vachizivisa kuti vanhu vanosvika mazana mana kana kuti 400 vekune dzimwe nyika vane magwaro ekufambisa vabuda muGaza vachipinda muEgypt. Vazivisa zvakare kuti vanhu vakakuvara vari zvizvarwa zvemuPalestine vanosvika 56 vabvumidzwawo nhasi kupfuura pamuganhu weRafa vachipindawo muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo yeIsrael neHamas vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti 7,700. Israel inoti vanhu vashaya munyika iyi vanodarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abatanyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno maAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas iri kuenderera mberi ichinge ichiratidza kuti ichange ichivhiringa zvinhu, nokuti katarisa isu zvazviri kuita ndezvokuti kurwisa kuri kuita Israel Hamas, Hamas ichirwisavo, zviri kuita kuti dzimwe nyika dziri mudunhu iroro reMiddle East dzinosapota Hamas dziri kukutidzira kuti dzinge dzichijoinavo hondo iyi.
Mungati imi nyika idzi ndedzipi dzinowanikwa idzo dzichidyidzana neZimbabwe?
Tinotarisa isu nyika yakaita seIran inoukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe, kana iyo Palestine inoukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe. Uku tinoona kuti nyika dzakaita sana Lebanon dzine vamwewo vamauto ana Hezbollah vari kutokandirana makobvu namatete neIsrael vachitombokandirana mabhambu, kwozoitawo mahutis ari ikokoko futi mauto mamwe ari kuda kukutsirana Israel kuti inge ichitobviswa pamepu zvachose vachibatsirana neHamas. Kozotiko Irani inava iri kusapotawo mauto mamwe ari muSiria akatombokandira mabhambu kuIsrael. Kozoita mamwe ari muIraki vari kusapotwa neIrani inenge inousahwira kwakakosha chaizvo chaizvo neZimbabwe kubvira makore nguva dzehondo.
Munoona kuenderera mberi kwehondo iyi ichizokanganisa sei nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Kuenderera mberi kwehondo yekuchavhiringa zvinhu zveZimbabwe, mafambiro anenge achiita zvamabhizimusi zvinobva kuIraki ikokoko, kuIrani ikokoko, zvinobvawo kunaana Israel, zvinobva kunaana Palestine, pamwe chete nezvinobva kuZimbabwe zvichinda kunzvimbo idzodzo.
Ndeupi muenzaniso wamungapa wezvinotengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzekuMiddle East?
Muenzaniso mukuru wendingapa wezvinotengeseranwa zvinobva kunzvimbo iyoyo yeMiddle East iri kuita hondo ipeturo nedhiziri. Ratiri kutohwa kuti zviri kukwira kuZimbabwe, kukwira kwepeturo nedhiziri kukwidza zvinhu zvese muZimbabwe. Saka vateereri panzwisisei ipapo.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas vari kwakare kuOhio muAmerica. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hakuna zvizhinji zvati zvaitwa nemapurisa panyaya yekumbopambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeboka revechidiki rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vari zvakare nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore avakapambwa neZuro. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chati chavepo chekutaura sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Asimuta uriruwe mapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati chero zao wangavari paruendo, akuna kwa kanga kwa mangaru wa nyai kushika mkupera kwezuwa nezuro, uye wangavasati wanzu kwa kutinyai, ya zoshu isu kwa ere kumapurisa nasi, vachiti wanotozo ziwa zuriku itika kana vashika muharare manero anasi.
Chiripo njiana njimo muharare njiri fara fara wiso muharare. Ezo yesterday, sangatisina police report. But me, I got to check it. Canada to Chicago are in about 3-4 hours. It's a price for report here because next. But to be honest, as of yesterday, the Panama report.
Mutawariru wema Police Assistant Commissioner Paul Nyati, Variparunare na Evans Zininga wa Studio 7. Kutitinzu wema miru akaita shini Evans wa Studio 7, abata mukoma wa watakuzwa ngazuore, Varikanzura we Ward 16 muharare, vachimirira CCC wa Denford ngazuore.
Mwakengi, mdavangu kwa taramakuseni, nikenda futi maskati na badawachi, watoshika itakuu.
Leru zhinji wari kuramba vachida kutsvaga kuti zvave papi iye ari kunzwa sei pari zvino.
Mukomana ari kurwadziwa ende masembo evlad test aitwa saka namwe acho ari kunzwa kuenda South Africa saka hakwanisi kuti aende South Africa pasvolera to one state panenge test state yasene passport so tiri pangu yakaoma kuti munhu arazi zvinoziva zvipatara zvemuZimbabwe achiti atipanisi South Africa.
Ivo mapurisa tambova batao tichida kunzwa kuti vane zvavari kuita here vachitoedzawo kutaso kuti vari kutoshamisika amuna kumangara here kumapurisa nyaya iyi
chekutanga ndiye kuti mapurisa vatishamisa vanomirira kuti munhu avapondwa zviri pachena zvinoonekana munhu wese vanomirira kumangara kaizviitotona mapurisa vachiekta. Lakini hizi na statement, yesi ni nini kumiki ni wanongo wana masuwa mpia. So hizi zuzi, wati because zaini wa mwini XCC, anuwa MP ya hizi biki, awana anya naswa, hizi shani zika mapuza hizi kama miliari kutia mamanga, kile mga kwa chini, hizi nabata putu ni kumpa zewani, AK-37, mapuza wa ndino zewa kare kare, nabata hizi ni except gandia kare shini, mapuza wa ndo kutisipa jawa. Oni kwa hizi kwa ground, kutaka mwiniye, aja abalo munabana pazidi achioneka aine AK-47 onzikumira report e report ye but mapurisa awakushandi zvakare because tinozoti anguva yapera iyo last time wana MP mamombe kambi yasiya chimbiri nanekaimaroa vambokidineko mapurisa vasunga vari iyo so hatitishanize mapurisa kuti vanira report.
Kunze kwezve matongerwo enyika uyu munin'ina wenyu uyu mungatiwo kudii pamusoro pechiitiko ichochi?
So tiripota nanyini chawe pamukono watapuzwa ndiwase munhu akasina konzero nemapurisa kana zviniya report ino yakapariwa zvinete sei.
Avanga vari mukoma wavatakudzwa ngadzuore vari kansera webato re-CCC Ward 16 muharare vaDenford ngadzuore vari parunare muharare makare naEvans Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vekuBritain nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vari kushanya muKenya umo vaona mauto emumvura ari kuita zvidzidzo zvebasa muKenya makare achisvika kumahombekombe kwenyanza muMombasa nhasi. Mhuri yeumambo iyi yapinda muzuva retatu mukushanya kwayo muKenya inove nyika yekumabvazuva kweAfrica. America nhasi yatemera zvimwe zvirango zvitsva kuMoscow pamusoro pehondo yeUkraine zvakana ngana neremangwana remando dzemoto kutiza zvirango pamwe nendege isina muchikairi kana kuti drone iyo yamuka chibebenenga kumauto eUkraine pamwe nezvikwanisiro mukati mezvimwe zviri kuparadzwa nendege iyi. Zvirango zvitsva izvi zvatemerwa mazana evanhu pamwe nemakambani. Vatori venhau muZimbabwe vabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevatori venhau. Vatori venhau vashorawo kufa kwevamwe vavo muhondo iri kuitika muGaza. Pasimon Rovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Privilege Musvaniri ashora kushungurudzwa kwevatori venhau achiti muZimbabwe nyaya idzi dzichipo asi dzakadzikira. Atiwo anorwadziwa nekurayiwa kuri kuitwa vatori venhau kuGaza muhondo yeIsrael neHamas.
Zimbabwe ndeimwe nyika inombotyisa pazviitiko izvi, asi tinotenda kuti gore rino zvinenge zvakadzikira. Asi tinochema nemhuri dzevamwe vedu vaurawa mumwedzi wapfuura muhondo yeIsrael nePalestine.
Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti vatori venhau 33 vafa vari pabasa zvichitevera kuputika kwehondo pakati peIsrael neHamas iyo yakatanga musi waGumiguru 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau kuchamhembe kweAfrica reMedia Institute of Southern Africa kana kuti NISA raburitsa gwaro nhasi richikurudzira hurumende kuti igamuchire chisungo cheUnited Nations chinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vati chisungo ichi chakakosha zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevatori venhau munyika.
Norangaridza hurumende kuti inge ichitora madanho matano ekuti inge ichiunza muono weUnited Nations kana kuti chiga chayo cheUN Action Plan on Safety and Security of Journalists kuti inge ichive ichinge ari mitemo munyika yekwedu kuti munhu anenge aonekwa achishungurudza kana kumbunyikidza vatapi venhau akwanise kunge achibatwa nemitemo.
Mukuru wesangano reMedia Center vaErnest Mudzengi vatiwo Zimbabwe inofanirwa kudzika mitemo inochengetedza vatori venhau uye kusimudzira mararamiro avo kuti vaite mabasa avo vakasununguka.
Mende ngaiite kuti mutemo wakaita seweMedia Professional Bill ukurumidze kuvapo, asi kuvapo kwawo ngakuve kunobva pakubvumirana.
Mutori wenhau wechidzimai Ruvimbo Nyikadzino anotiwo zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipa mikana kuvatori venhau kuti vazivewo kodzero dzavo. Nyanzvi munyaya dzezvekutorwa kwenhau vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha nekuti rinoita kuti kodzero dzevatori venhau dzichengetedzwe.
Zuva iri rakakosha pakuti ndomusi watinotarisa kuti kodzero dzevatori venhau dziri kuchengetedzwa zvakaita sei. Izwa rakakoshera vatori venhau.
Hatina kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mumashoko avo kuvatori venhau panguva pfupi yapfuura, mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gandari vakati hurumende yakazvipira kushanda nevatori venhau pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. Muzinda weAmerica muZimbabwe watura mashoko uchikurudzira hurumende dzose kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists rakadzikwa neUnited Nations mushure nemusangano weUN General Assembly wakaitwa mugore ra2013. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvichine tarisiro yekuti sangano reStudic ringagadzirisa gakava riri muZimbabwe rakasimudzwa zvichitevera sarudzo dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, ukuwo vamwe vachiti hapachina chekutarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Professor Ricky Mukonza pamwe chete nenhengo yeZANU PF vaJones Musara. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Professor Mukonza.
Hongu akatemera chokwadi, ndinoona vana veZimbabwe vakawanda kunyangwe nevamwe vatungamiri kunyanyanya vibato rino pigisa vachiratidza kuti vane chivimbo chakakura chekuti SADC pada pane zvaichaita vanopikisa VCCC vakatembenga vakanyora kuti vari kutarisira kuti SADC iti sarudzo dzidzokororwe patsva African Union ichiongorora Zeki yombonzi imire padivi nekuti vaiti ya Zeki haina kuita basa zvakanaka asi ini mazira andinoita mafambisirwo anoitwa zvematongerwo epasi atingati international relations masangano akaita seSADC AU nemamwe masangano anoitarisa zvemafambisirwo anoitwa izvunhu munyika dzakawanda havana simba rekuti vanganzi vangapindire mune zviri kuitika mukati menyika vobva vataura kuti izvi ngazvifambiswe nenzira iyi zvavanogona kuita kungokurudzira kunonga kuti apa hapana kuitwa zvakanaka apa paitwa zvakanaka kwete kuti vangabva vapindira vobva vati ngazvitangiswe kana vachitodaro zvinenge zvichienderana nekutenderana nevari mukati menyika iyoyo ingava vato riri kutonga nemapata anopikisa
vamusara munoti
ndinobvumirana nezvataura naprofesa Mukonza kureva kuti vanotarisira kuti SADC ingapindira kunyanya vanotarisira kuti SADC ingabvisa president vamunangagwa ichiisa vachamisa manyausa mukanwa eharahwa kurota zvayo ichiyamwa kana kuti patingati kupedza nguva kupeya zvomeriva nekuti zvatinoziva nezvekuti SADC haigadzi mapurezidendi kana kuti haibvisi mapurezidendi chaingangoi kukurudzira kuti kanzwa kuti kune vamwe vemunyika menyu vasiri kufara tinokurudzirai kuti mutaurirane muzwisisani asi pazvava pane zvekuti hapana chikonzero chekuti SADC itombokurudzira kuti tauriranai nekuti SADC iyo pache zvayo yakatotaura kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka uye muenzaniso kune nyika dzose dzemusadic kureva kuti nyika dzose dzemusadic dzaakutonzi tevedzerai maitirwo esarudzo yetu akaitwa muzimbabwe ane runyararo akarongeka ndo zvakataurwa nesadic ikatotore kunedza vamunangagwa zvakare
profesa Mukonza iyo tarisiro iyoyi nevana vezimbabwe yakambobvira papi
tarisiro iyi yakabva mune zvakabuda kune vakauya kuzoongorora sarudzo vakamirira SADC havasiro vega kunyange vakanga vakamirira AU nevakanga vakamirira mamasangano akaita sana EU necommonwealth pane zvakawanda zvavakabudisa kuti zvakanga zvisingaratidze kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka saka izvozvo ndo zvakaita kuti vana vezimbabwe vave netarisiro vachiti aiwa SADC izvi zvinhu zvayakati hazvina kunyatsofamba zvakanaka zvinoreva kuti SADC ine zvaichagona kuzoita asi tikatarisa gwaro rakabuditswa neivo vakauya kuzoongorora nezvaakutaurwa nasachigaro weSADC tiri kuona kuti pane mukaha mukuru
vamusara kukorokotedza kwava Joao Lorenzo hakusi kwakungoti werisa sachigaro vaikwanisa kukorokotedza asi havangashandure zvakaburitswa mugwaro rakaburitswa nevakaongorora sarudzo muzimbabwe
zvino valorenzi vakangogumira kukorokotedza purezidendi vamunangagwa taitaura chaizvozvo asi vakazoenderera mberi vachiti izvo maitiro akaita sarudzo kuzimbabwe akanaka zvekuti muenzaniso kune dzimwe nyika dzemusadic nedzimwewo dziri kunze kwesadic saka hatingarerutsi mashoko purezidendi weangola arize iye sachigaro wesadic nekuti uyu akauya kuzotumwa uyu ari pasi chaipo kemukuru wesadic nemapurezidendi emusadic ose saka shoko rake haringapfuuri remukuru wesadic
profesa Mukonza munoti nenyaya yekuti zviri kutaurwa negwaro zvaakusiyana nezvakataurwa nasachigaro wesadic
izvozvo hazvibuditsi chimiro chakanaka kusadic pachayo nokuda kwekuti mubvunzo unoti saka sachigaro mashoko ake anobvepi nekuti tarisiro yedu ndeyekuti zvinotaurwa nasachigaro zvinofanira kunge zvichibva mune zvaongororwa handiti ava vakatumwa vakatumwa neSADC havana kuzvituma vega saka rakanga riri ziso reSADC
vamusara tipete hedu chirongwa nyaya iyi yakazokurukurwa kuSADC nemugovera kuAngola munenge maakuonawo sei chimiro cheSADC
Hapana zvinotishamisa zvedu nekuti pese panoungana vanhu panoona munhu oti vanhu havasungi muromo ka. Saka kana munhu akagara pachigaro chaari akati nyaya yekuZimbabwe vatiteta sei, umwe akapindura hazvishamisi, asi chakakosha ndezvekuti chii chichabudai mukutaura ikoko.
Tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muna Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesine mhla ka-2 kuLwezi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethu ekhotini, sesimelele ukuthi impumelelo ezaba yikuyini.
Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhweze libandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalele ephalamende.
Thina njengabalungisi be-Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugelizweni owe-Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathunjiwela babotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalele ephalamende ngozithi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele we-CCC, uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade besabela phandle kwedalela High Court befuna ukubona uChabangu, yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ephalamende. Bathi njalo usomlomo wephalamende uMnumzana Jacob Mudenda lomongameli we-Senate uNkosikazi Mabhotshi Nomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ekuyenzanga okusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-report, sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethu ekhotini, sesimelele ukuthi impumelelo izaba yikuyini. Themba silalo, kodwa ngeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sekusele emandleni ecourt ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngaphi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Lalilizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elokunonophezu. So okukhona ukuthi uchabangu secretary general, interim secretary general OACCC. Uchabangu abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye usecretary general OACCC. Njalo kulenye into ukuthi kunabantu abathi OACCC kayimali. OACCC kathi ngeke phone. So OACCC ihamba noJabavu bavumela.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi kabamazi uChabangu sithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le High Court.
Sokwehlile wabona ukuveza sobala ukubana ke ijudgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma inomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba inomination imhlaka 7 and ukuthi idale le High Court lidecide ukukhipha ke ijudgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le High Court lizathi ke A or B. Ngokunye kodwa ukuqathelele ukuthi impayifake emhlaka 7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenza kwe-by-election elithi esithi thina ophalanga yenzayo ngoba i-TPC ekhokhelwa ngoba uNelson Chamisa ayilamuntu iyambikola edale ephalamenti.
Ingcithi kwezombusazwe esebenza lebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle or we triple C bazawina le case. But I case lay is that a kuma elections. Because mapu ikuti ya plan wa izano PF, ya plan wa uchawangu, oro ya tengwa na manya banda, political. Which means, lendo, is a wiela kuma by election.
Umasuli Munamato Mtevezi, oya I court ute, uza gupa isingumo sake utaba lolu, gumalanga alandelayo, itale denomination court, lingagemu geli, ama paper alaba abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudenda lomongameli wedale le-Senate unkosikazi Mabe Chinomona kudaba lwabo lolu kodwa ngabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alitshumi lane 14 labesenethi abayithoba munwemunye 9. Abebandla le-CCC bathi ngabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe-26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozaqitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababe kwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo okwamanje siphakathi okulungisisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondiswe Zimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso we-Mine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulababukisi silama-exhibitors esingathi ngama-direct amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amakampani amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa unqome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Endisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibita, sihle sakwanisa ukuzuza i-second position, i-award ye-second position, silver award.
UDosman Mangisi, omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka, yena ubabaza ngezinga lemitshina ebukiswa e-mine entra lonyaka.
I-2023 i-mine entra ibelesikhathi esirayithi ukuthi kuzicalisana lokhu calisa kwezulu, so ukubuya kwezulu, so i-program le irayithi vele icakathekile phambi kwama-miners.
Umbukiso owe-mine entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba, abamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba, impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini, kanye namacebo okusebenza okungela ngozi. Umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso owe-mine entra owenzelwa koBulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola eMelika, i-$12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lonyaka e-mine entra 2023. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni. Kusasa abe-mine entra bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo e-ZITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abemuli kaMnumzana Thakutswa Ngadziwore, ilunga ledalela eParliamente oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla le-Citizens Coalition for Change, othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakaNgadziwore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kweSouth Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadala leli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki, kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imthethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba. Sikhuluma kanje, iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadziwore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana ezisebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolishini leNational University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhulula kwezizalwane zamanye amazwe kumele bona ziphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela empi or impi omele ilungi ngayo kungela kuhlanganisela labantu abangenamacala phakathi. Ngakho-ke isenzo esihle esikhulula ye abantu bamanye amazwe ukubana labo bayenelisa ukubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokhu kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungenye imizamo yokuzama ukukhumisana umlotha. Ukukhumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhayeleni okumisa emimpi ngathi kusesemasinyane, ngoba injongo yemizamo leyi yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana ukulandelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyiso esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulumisana ngayo umlotha ngaphandle kubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyikubana abethalesini babona abe-Israyeli bebaningi ngezabo ebathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngingatsho ngaphambilini ubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi i-conventional warfare. Nxa abantu be-Hamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana i-Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizathola ukuthi nxa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana i-Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe igiliza lezo ndawo, igcina kona la bana abantu, ngoba kunzima ukunika umuntu ongalii ngendlela ezayelekile conventional warfare odlala esingathi ngelila thathi okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwele Melika, umnumzana Lloyd Austin, kanye lobona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Anthony Blinken, bakhuthaza amalunga edale lephalamende aweCongress ukuthi avumelane kusinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa ele-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelitshumi lane, 14.3 billion, okumele icutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli we-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi le-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lew wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kwayengumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti-ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Imbiko yabeZimbabwe ababhubha behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingela mali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. AbeZimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngesikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ephathisa beZimbabwe ngesikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers uMnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo. Lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kweleBotswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyokuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfamo.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala ibambanani, siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya. Nxa kufanele simncedise njalo ngesimncedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHabroni, uMnumzana Mluleki Bhebhe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ibhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhe watshona ngompandula kodwa elokhe egcinwe emotsha.
Silo hlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokho sihamba sincedisa abantu. So siripotele umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi. Owatshona ngoSeptemba isidumbu sakeleke sisemosha. So sizama ukuncedisa manje sishodela imali.
UMnumzana Levi Moyo okwavelelwa yisehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcinwe emosha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Lapha ngohlupho ngitshonele umalumami usenesikhathi elana eshonile eBotswana. So esesicela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ebewa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange-6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengalamaphepha njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni. So yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedlo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yalamaphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhasha umuntu wokuza engelamaphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kweleBotswana uMnumzana Henry Mkonweshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole okubafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengelamaphepha.
But you may realize that a number of the others, there are a number of our people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangalamaphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungelamaphepha awusela lungilo.
UMgono weShuro ukuthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwa ngabomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people.
Njengoba usazi sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngobamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku olukakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entathelizindaba ole-International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe eyokudala umumo wokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, zingahlukunyezwa, kanye lokuba le mithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ze-United Nations Action Plan on Security, on Safety and Security of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elwela ilungelo lentathelizindaba eZimbabwe ye-Media Institute of Southern Africa, MISA, Zimbabwe, bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intathelizindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abe-ofisi yomeli wakwelemelika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku vesithi labo abazimisele ukuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentathelizindaba. Okwamanje wothi sizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
Studio 7 lichona njani? Hayi, ubona bugeni ungakhona ukusichaya umqondo. President uzokuchallenge njani khona kwikho ukufuna anti ngabe ezandi liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la ifuna ukuthi vele likhiphe abantu kuzafaka abantu bakhe ayenze imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu abathi banjani njani. Bona isilimi siyelele sokugcina.
Ngibingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela utshabango. Njengoba uKhaliphani Phugeni hambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela umakhuphe laye erikhola abantu bonke abo-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotshela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adiliswa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabango labo uNesidube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho uthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyango ikhale landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyango ikhale landela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Mm-hmm. Kulive Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siphatha udaba lokuqala okwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-TCCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo uMnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu we-High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-TCCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Ulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.